Kujange hazo pasina mitambo kana minamato yaitwa mukurangarira vatsangirai mu South Africa zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinogara mu South Africa azvikanganwe basa guru rakaitwa navatsangirai vachiri mupenyu vaSox Sikwero avo vaive tika nditikei navatsangirai vanoti vatsangirai vakarwa ndima yavo uyewo vakavadzidzisa kuti kuve mune zvematongerwo enyika hakusi kudza zvigaro
nhasi izuva vakwanisa gore kubva musi vakatisiya vamogeni shangirai avo vaive murwiri mukuru wekodzero dzevanhu munyika yezimbabwe vatingati gamba rezvekugara zvakanaka kwevanhu muzimbabwe makarwa ndima yenyu save makatidzidzisa kuti kuve nezvematongerwo enyika ndikuti iwe uonekwe kudarika vamwe vese handi kuda zvigaro asi kuti kushandira vanhu vezimbabwe save tinokurangarirai nhasi maive mukoma wangu maive mubatsiri wangu maive mupi wemazano tairwa taiseka asi taipedzisira tichigara pasi tichiwirirana fambai zvakanaka save muve nerugare chandokumbira ndechekuti mweya wenyu ngausasiya musangano uri wega rambai muchidzoka kumusangano mumweya kuitira kuti shuviro yenyu isakanganike tinokurangarirai save muzorore murugare
vamunyaradzishoko avo vari muupoteri musouth africa vanoti ndemumwe vanhu vakashandiswa zvikuru nebato rezanup f asi vakabviswa muusungwa uhwu navatsvangirai
chokutanga ndinoda kuyeuchidza vana vezimbabwe kuti isu vana vemavofetozonokozwa tiri vamwe vevana vakanga vachishandiswa zvakaipa nemusangano wakaipa kudai wezanup f kusvika tazosvika pakugamuchira shoko rokuchinja shoko rekubudirira shoko rokubatana shoko rerunyararo kubva kuna vamogeni tsvangirai zvinova zvakaita kuti tive tinoshandura maonero namafungiro tizosvika pakuti aa kwete regai tiende tinobatana navanhu tishande pamwe chete nevana vezimbabwe saka nhasi tinobatana nemhuri yese yezimbabwe nemhuri yese yebato remdc tichipemberera upenyu hwavamogeni tsvangirai tinotenda
kanzera wemasvingo vagodfrey kuraone vanoti vatsvangirai munhu aida kuona zimbabwe ichienderera mberi zvakanaka ine utongi hwejekerere
isu vechidiki yemhuri yemdc zuva ranhasi rakatikoshera zvikuru tichirangarira nokupemberera upenyu hwakararamwa negamba redhemokirasi vamogeni tsvangirai mogeni tsvangirai munhu aida kuona nyika ino ichienderera mberi zvakanaka mogeni tsvangirai munhu aida kuona vana vezimbabwe vachirarama vakafara munhu aida kuona vana vezimbabwe vachirarama munyika ino utongi hwejekerere ndozvoga zvaairira mogeni tsvangirai mukarangarira mugore ra2009 chinyanzi government chakavapinza government inyaya yekuti vana vezimbabwe vanga vatambudzwa vachiurawa nehurumende yavo Robert Mugabe vakaona zvakakodzera kuti aiwa vagone kungoshinga vabati vamwe chete kuti vashandire nyika yavo vezimbabwe vana vezimbabwe vagone kusununguka saka nhasi tinorangarira tichirwadziva pamwe chete nekuti chakavakatiita kuti aiwa mogeni tsvangirai makanga machibatira vanhu zvakanaka makarwa kurwa kwenyu kwakanaka chizororai murugare
nhengo yemdc iri muupoteri musouth africa vaeric gono vanoti vacharamba vachirwira zvido zvavatsvangirai
14 february izuva munotirwadza izuva rinosuwisa izuva ratinorangarira upenyu hwababa mogeni tsvangirai murume anga ane chivindi murume anga ane kuzvipira murume anga ane rudo murume anga achirwira kodzero dzavana vezimbabwe isu tiri chidiki vanoteerera tichiva pachirwa pakasiya nhasi uno kutaura kutaurakiita kudai so ini comrade gono organizing secretary webulawa youth assembly ndokutaura kudai ndiri munyika yeupotero takatiza muzimbabwe tichitiza makarwe mushure mekunge hurumende yavamunangarwa yatsimbirira vana vezimbabwe vana vezimbabwe vakasimuka vakaratidzira asi mushure maizvozvo hurumende yakada kutya vana vayo ndosaka nhasi tichitaura kudai tiso tiri munyika yeupotero asi hatisi kuzonira kurwa nekuti baba vatsvangirai hondo yavakatanga tichaikunda ende tichaipedza sevana vechidiki vezimbabwe zorurai murugare savo
vatsvangirai vakarwara kwenguva refu nechirwere chegomarara vakashayikira muchipatara chemujohannesburg musi wakukadzi 14 gore rapfuura vatsvangirai vakashaya vave nemakore makumi matanhatu nematanhatu ndakamirira studio 7 mujohannesburg south africa ndini More Blessing Munjoma.